Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 27 kubvumbi April 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kujiva kwa nisa kuwane tu mchurungwa chedu chanasi. Ini ndini tanono kawande. Giri muWashington DC ndi chiti ezi noi ziri mchurungwa chanasi.
Ndingati kundawa chanisa vandiva kutuisa ana padivi. Vandiva kutuisa atikati mchurungu my emotions. Nekutupani huye vandu wakawanda wachie takuwa taula kutini gina. Asi iwo kana vakasimbisa mitemo yacho pakanyatso kusimbiswa mukumbiro remutemo kana kuti nzira dzokusa dzokuti vanhu vanokwanisa vange vachisarudzwa vasawana vanhu vanovasweya vachivataura zvakasiyana siyana kavangotora gwara rimwe chete rokuti takauya namo executive committee kuti kusadza vanhu vanodiwa navanhu.
Mutungamiri webato rinopikisa reMBC Alliance vaNelson Chamisa vanokumbira ruregerero pamusoro penzira inoshandiswa nebato ravo mukusarudza vamiriri vavo.
Hurumende yakuwanza pangu padefinition kuti iye zvinezvi kushanda ari kunokasuse nemuromo ndopa vari kuuya kuzowedzera nhuna nerufuse minzwa pamwe chete nerukato pakutambura kwekuda iyei kana mushandi hurumende iyi nekuti hationi kuti kana zvinhu zvakaita sezvazviri dzimba dzakawa pakare
hurumende yakwidza mari dzinobhadharwa nevagari nezvikamu zvinoda kusvika zviuru zvitatu kubva muzana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi matanhatu 1560 zvichitevera kufa kwevanhu vatatu nezuro. Vanhu gumi nevatanhatu 16 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matatu ane makumi mashanu nezvitanhatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevana 353,834. Kubva zvatangidza chirwere ichi dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana matanhatu nevatanhatu 606. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi maviri nevatatu 223 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevana 194. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi mana 140 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine zana nevaviri 38,102. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvishanu zvine zana rine makumi mana nevapfumbamwe 35,149. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vari kukumbira ruregerero kubva kuruzhinji rwevanhu pamusoro penzira inoshandiswa nebato ravo mukusarudza vamiriri vavo. VaChamisa vati vamwe vanhu mubato iri vanhu vanotsvaka upfumi vasina basa nezvido zvevanhu. Vachitaura panhepfenyuro yesangano reCenter for Innovation and Technology nezuro VaChamisa vakati bato ravo richazivisa nzira itsva ichashandiswa mukusarudza vanomirira bato iri musarudzo dziri kuuya. Vakati chinangwa chevamiriri vazhinji ndechekuchengetedza zvinzvimbo zvavo muparamende kana mumakanzuru kwete kumirira vanhu vachiti mitemo mitsva iri kugadzirwa nebato ravo ichaita kuti pasa rudzwe vamiriri vevanhu kwete vamiriri vebato. Vanoti vakadzidza zvinhu zvakawanda kusanganisa kuti vanhu vazhinji vakauya mubato ravo havana kuuya kuzopindudza zvinhu asi kuzoshandisa bato mukutsvaga upfumi hwavo. Mashoko avachamisa anoya mushure nevamiriri vebato ravo muparamende nemumakanzuru vakadzikwa pabasa, vamwe vavo vachibuda mubato ravo kunopinda mune mamwe mapato. Nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vanoti vachamisa vakazviziva kare kuti vanhu vazhinji vari kushandisa bato ravo kutsvaga mari, vachiti kuvhuma kwavaita zvichabatsira bato ravo. VaNgwenya vati pane mutsauko mukuru pakati pevanhu vanomirira bato neavo vanomirira vanhu, uye kazhinji vanomirira bato ndivo vanosarudzwa kuchisiwa vanhu vane chido chekumirira vanhu.
Achiwanizi ndechekuti nguva inenge ichisarudzwa vamiriri vemaprimary relations pane zvizhinji zvinoitika. Unoona kuti nyangwe nhengo dzega dzega dziri mumanational executive committee, dziri mumaprovincial committees, vanenge vane vanhu vavo vavanoda kuti vapinde. Zvozosangana nokuti mubvunzo ndokuti ivo muvanhu vacho vanodiwa vacho vanhu vanokwanisa basa racho, saka yagara iri nyaya inotaurwa kuti ngakuve nenzira ichokwadi, ngakuve nenzira yekuti vakusarudzwe vanhu vanokwanisa, vanowenekwa kuti vanokwanisa vasinganyanyi kuzoita kupinda munyaya dzokuda kutatiweko muhomwe. Asi inyaya yakanaka, inyaya inotaurwa pasine mutauro, nekutiwo dzimwe nguva panozosanganawo maconstitutions anoita macandidates maviri, woona kuti muyasainiwa naST nasecretary general, muyasainiwa nachairman weprovince, apagara pane mungozozo panyaya dzenhiki dzemaprimary relations vawande.
Vavimbisawo kuti mukugadzirira kwesarudzodzo muna 2023 vachaedza chaizvo kuti vanhu vanokodzera vane chido nokumirira vanhu nokushandira vanhu vave ndivo vanosarudzwa kuti vamirire bato ravo. Zvingaitwa sei izvi VaNgwenya kuti zviitike?
Chiripo ndechekuti upenyu hauna kurongeka zvakadaro. Unoona kuti pane vanhu vanenge vane chido chokumirira vanhu asi vasingakwanisi, kwozouya pane vamwe vanhu vane zvivi noti vahwande. Kana nenguva dzisarudzo muzimbabwe inenge iri hondo, haisi nyaya yekuti unokwanisa kunge usitaurane zvazviko zvino sarudzo isati yatanga, asi kana yakusvika inenge rava bongozozo, vanhu vachitofa vamwe vachitopfitirwa dzimba. Saka zvinowanzoitika kuti vanhu vanokwanisa vanenge vaakutya kuti ai ndikazopinda kuita nhengo ndozoparadzirwa zvinhu zvangu. Ndovari kutaura navachamisa majeva kuti vanhu vanokwanisa ngativasarudze, asi nguva yacho dzimwe nguva inonge ichityisa vachivhunduka. Nevanhukadzi vanenge pane vanhukadzi vakawanda vatikuziva vanokwanisa, asi nekuti zvinhu zvematongerwo enyika zvemuzimbabwe wawande zvine makuva mukati, saka pasatotsvaga nzira dzokuti vanhu vatoita zvivindi zvokudzidzisana nekudzivirirana kuti kana munhanzi ngaange achimirira anengachimiri asingatye uye achiona kuti anogona kutsekerwa.
Kani kunzi masangana navachamisa, chii chamungavataurira pamusoro penyaya iyi?
Ndingati kuna vachamisa vanenge vakutoisa hana padivi, vanenge vakutoisa tingati muchingo maemotions, nekuti pane uya vanhu vakawanda vachiedza kuva taurira kuti ndinginadzi. Asi ivo kana vakasimbisa mitemo yacho pakanyatsosimbiswa mubumbiro remitemo kana kuti nzira dzokusa dzokuti vanhu vanokwanisa vange vachisarudzwa, vasawana vanhu vanovasweya vachivataura zvakasiyana siyana. Kavangotora gwara rimwe chete rokuti takauyira namuNSC executive committee kuti tinosarudza vanhu vanodiwa nevanhu, vanhu vanokwanisa ngavarambe vari pamaprinciples ipapapo, nokuti vakasanyanya kuteerera kuti nokuti vanhu vanouya mumaprovince vachiti president uyu munhu masarudza ari right asi haadiwe nevanhu, tinozorudza. Saka ngavasatya kuti munhu anorudza nokuti anokwanisa, ngavazive kuti kana munhu atosarudzwa pati atoti ndiye munhu anokwanisa, akutsigirwa nepati uyu wangatinzi anofarirwa bhazi asingakwaniswe ngaangoiswa pasaiti, ngavaite maprinciples ivavo vawande.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare nestudio 7. vashandi vehurumende vanogara mudzimba dzehurumende vanonzi vari kunyunyuta zvikuru nedanho rakatorwa nehurumende rekukwidza mari dzinobhadharwa nevagari nezvikamu zvinoda kusvika kuzviuru zvitatu kubva muzana. Bazi rinoona nezvezvivakwa zvehurumende reNational Housing and Social Amenities rakazivisa kuburikidza netsamba yakanyorwa nemunyori mukuru webazi iri, Engineer Joy Pedzisai Makumbe, iyo iri mumaoko eStudio 7, kuti mari itsva idzi dzaizotanga kubhadharwa kubva muna chikumi gore rino. Semuenzaniso, imba ine mipanda yekurara mitatu kana kuti 3 bedrooms iri mumusha unogara veruzhinji muguta yakakwira kubva pamadhora zana nemakumi mashanu emari yemunyika $150 kuenda pamadhora zviuru zvina zvine mazana mashanu emadhora emunyika kana kuti $4,500 pamwedzi. Mari idzi dzinosiyanavo zvichienda nekuti imba iyi iri muguta here kana kuti mudunhu. Vashandi vakawanda vehurumende vanosanganisira varayiridzi nevadhumeni vanonzi vari kuchema nekukwira kwemari idzi, izvo zvinonzi zvichamanikidza vakawanda kubuda mudzimba idzi. Studio 7 yakundikana kubata Engineer Makumbe kuti tinzwe zvizhinji, asi munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti danho iri richasiya varayiridzi vari kugara mudzimba dzehurumende vachitambura zvakanyanya sezvo vari kutambira mari shoma nechakare inoita zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora emunyika pamwedzi.
Hurumende yapuwa nzambambo padivhiresiti kuti iye zvino izvi mushandi ari kunonganiswe nemuromo ndopavari kuuya kuzowedzera nhuna nerufuse minzwa pamwe chete nerukato pakutambura kwemurayidzi iyoyi kana mushandi wehurumende iyi, nekuti hationi kuti kana zvinhu zvakaita sezvazviri dzimba dzakavakwa kare nemidhuri nemari zvese zvakatovakwa kare mowedzera mari yekuti accommodation ngaikwire, nekuti kudai kwaitwa nehurumende zvinhu zviri kuitika hongu muyi yatingati gavhumendi uyifisa accommodation. Asi mukanozvitarisa nezvikoro zvinoti maticha anongobhadhira mari kuchara zvakutonokwidzawo. Saka zvabva zvanevanegero dzemuHarare yekumabvuku yekumachipisa nekwese kune dzimba zvatora kuti gavhumendi yatanga kureva kuti nhanga nyaya yatoitwa vamwe vese kwanguva kuteera. Saka kureva kuti gavhumendi ndo yakutokurudzira vanhu kuitirayo maroji anyu dzimba nepamusana kutora kuti handi mumweni munhu ari kuita zvinhu izvo ari kunyatsoziva kuti zvaari kuita ari kuruka upa ari kurudurura raitwa ngebhasikiti rakaisraeri rekugadzwa nebenzi.
Imi sesangano reptz mune nhengowo dzakawanda here dziri kugara mudzimba dzehurumende?
Kana munhu achirova membera achitaura chinhu chinoita kuti zvinhu zvinakire vanhu vese handigoni kungonangana nemamemba dzeptz chete. Hongutinavo varayidzi vakadaro vamwe vanenge vari kuti vari kugara mudzimba idzodzo, vamwe vari kugara mumaflats, vamwe vari kugara kuti nepamusana kuti vashandi vekutaura nezvavo vashandi vakawanda. Saka vangave vashoma zvavo mamemba zedu eptz asi nyange vakava mumwe chete kana zvatoomera iye zvaomera tese, nekuti pachirungu kutira zvinyatsinoti inini ndiri kuti 1 inini ndiri 2 chipenga kuti 90% yevashandi vacho varimo vakapuwa dzimba vari vezimuta. Handimbonyara ndura masikotaura kuti aiwa zvamakuita apa vamutore nyombe nevamwe venyu vakutotikanganisira tese.
Mungataura zvikamu zvakakwidzwa nazvo here mitero yedzimba iyi?
Haa, zvikamu zvacho zvakakuya zvekuti tikuona imba yakatinzi yaita 112 bond yakwira kuenda ku7000 dzimwe dzimba dzadziri kuma50 bond dzakwira kuenda kuma2000 kuma3000 hongu mari iyi kana tichizvitarisa imari yekuti vanoti but iwe ukachemera kuti waibhadhara 112 dollars perum, asi ndo zviripozvo kuti mari yatikutambiriswa haikwani. Saka nakusiti mari yatotambiriswa haikwani mochitiwedzera mari kuti matiwedzera mari kuenda pa2000 paya makutora 8000 kureva izvo kuti mari yakuti makatiwedzera yacho mabva maitora futi moni pane ruboshwe moitira nerushi. Saka mamwedzera ani mari yako kureva izvo kuti murayiridzi mabharani wekuzvitupa mari iyo yanga achiwana yamati mamuwedzera vamwe makoti ane kuseri kwemba makunwa kuti guguku chura pano tipo imwe mari pamari yatakupai zvinovati urombo hwemunhu uyu watoitwa pachirungu zvikatoti intrenched.
Matanho apa hamuchatora sevashandi vehurumende?
Tinoti simbaradza titoise kuti tatotanga pano tinoziva kumatrade union hati uri kutora zvombo hatina futi ndotatora futi hatina kutrena zvefuti tinotoita zvemuromo zvatiri kuita izvi tinoramba tichingotaura vachazvidwa hongu vakazonorwa bembera vachititukirira pamarari asi vanenge vazvidzwa zvatiri kutaura
lobbying and advocacy. Nekuramba tichingo dzokorora kuti zvatsiwetwa izvo handizvoba hatidari kuti vana veZimbabwe vakashandiswa nekutadza kugadzirwa zvinhu zvehurumende inoti hurumende yavo kana hurumende iri yavo munyangagwa inenge ine vanhu vanenge vane zvigananda mukati mazvo ngativataure kuti purezidendi vanhu vedu vari kukutuma vamwe vacho vari kukuchirira igomba tiri vana veZimbabwe vari kutaura kuti marenda avanga kuchitasi awandisa teerai zvitemo zvevana veZimbabwe.
Avo vange vari munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari parunare kuBulawayo neStudio 7. Mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority ZimParks vachinashe farao vanoti zvavari kuita zvekupa vavhimi marezenzi ekuuraya nzou mazana mashanu zviri pamutemo nekuti vakapiwa mvumo nesangano reConvention on International Trade in Endangered Species kana kuti CITES. Nyaya yekuti pane nzou dziri kuda kuzvimwa yakonzera kushorwa kweZimparks nemasangano akaita seCenter for Natural Resource Governance ari kuti mari yacho haipiwe nharaunda dzine nzou sezvinotaurwa neZimparks uye kuona dzimwe nzou dzichiurayiwa kunopa kuti dzisagadzikane mupfungwa zvinopa kuti dzide kuuraya vanhu. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu West Studio 7 abata vafarao.
Neurombo kuti vanoona nezvekutepfenyurwa nevamwe vanhu vakawanda wanda vatinofungidzira kuti vange vachitaura chokwadi chezvinenge zvichiitika munyika vanotora divi rekuda kusvibisa hurumende. Nesu tinochengetedza zviwanikwa zvemasango nemhuka. Hakuna chirongwa chehurumende chekuuraya nzou chisina kumbobvira chaitika kana chikuda kuitika mugore ra2021.
Asi mungajekesa here kuti zvinofamba sei kuti nzou dzivhimwe dzichiurayiwa?
Kubva mugore ra1991 bazi rekuchengetedzwa kwemhuka nemasango reNational Parks rine atinotiwo makota settings kana kuti mhuka dzinotenderwa kuvhimwa kana kuti kubviswa kana kurewa. Kubva mugore ra1991 pasi pechirongwa cheCITES tinobvumirwa senyika kuvhima nzou dzingasvika idzo mazana mashanu. Saka pamakore makumi matatu apfuura gore rega rega tanga tichibvumidza kuvhima nzou mazana mashanu, hapana chachinja.
Vavhimi vanongopinda mumasango tanga kupfuura nzou here kana kuti zvinofamba sei?
Dzinenge dzakura kana kuti dzinenge dzawandisa. Urongwa uhu hunoitwa mushure mekunge vanoona nezvekutsvagurudzwa nokuona kuti nzou dziri kugara sei, dzinoitwa sei kuti dzirambe dzakachengetedzeka, vagara pasi nevamwe vanhu vavanoseenza navo kuona kuti nzou dzatingabvisa kunzvimbo dzinochengetedzwa kumaNational Parks kana kuti kune imwe nzvimbo yevanhuwo zvavo maprivate players anonga achichengeta nzou idzi ingani dzatingavhima. Ndo panouya chirongwa chekuvhima nzou mazana mashanu.
Kuvhima kunowanzotanga nguva dzipi?
Pari zvino mugore rino ra2021 nguva yedu yekuvhima inotanga panopera kunaya mvura muna April matiri kusvika muna May, ndo panotanga kuvhimwa kusvika mvura yazonaya zvakare. Kare yaimbotanga kunaya muna November, izvi yakunaya muna December zvikubudikidzwa nekuchinja kunoita mamiriro ekunze. Saka zvinhu izvi zvanga zvichiitika kubva kare nakare. Sekutaura kwandaita kuti kubva muna 1991 taibvumidzwa isusu nanhasi tinobvumidzwa kuvhima nzou dzingangoita mazana mashanu. Ndo zviripo gore rino, hapana chirongwa chehurumende kana chatiri kuita chekuuraya nzou.
Chii chinopawo kuti nzou idzi dziurayiwe? Zvinenge zvichinyatsofamba sei?
Dambudziko riripo nderekuti ratinogara tichitaura nderekuti nzou dzedu dzawandisa. Ndo saka muchiona dzinouraya vanhu, dzinokuwadza vanhu, dzinotokuwadzawo nechikafu nemiti kuna nahwange uku hakusisina nekuti nzou dzawandisa. Asi gore rino rakatipira zvikuru nenyaya yekuti hatisisinawo kana nepekutangira nenyaya yekuti vashanyi havasi kuuya. Tagara tinochema nyaya yekuti mari yatinowana imari inobva kune vashanyi, imari inouya nenyaya yekuvhima ikoko.
Saka pakavhimwa mukapuwa mari yacho inenge ichienda kupi?
ndo mari yatinowana kuti kwanise kuti pane varume nevakadzi vanoswera vari musango kwemazuva angangoita makumi mairi vachengetedza mhuka vanodawo chouviri vanodawo kubatsirikana asi hakuna kumwe kwatinowana mari kunze kwekuti tinge tati vanhu ngavauye vavhime vanhu ngavauye vashanye nyika yedu vaonewo vachitora mifananidzo zvinoita kuti nyika yedu ibudirire
mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority vati Nashe Farao vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zvina bhizimisi vafarai jere nezuro vakaudza dare redzimhosva muHarare kuti havana mhosva munyaya yavari kupomerwa yekukonzera zesa kuti irasikirwe nemari inoita mamirioni matatu nechidimbu yemadhora ekuAmerica US$3.5 million. Herald rinoti vana vechikoro vaviri mukomana nemusikana vakarohwa nemotikari vakafa nezuro masikati muzvishavane. Vana ava vange vari vadzidzi Zvishavane Primary School uye mapurisa achiri kuedza kuziva mazita evana ava vachikurudzira vabereki vane vana vasingazivikani kwavari kuti vaende kuhofisi yemapurisa. Mudaily News mune nyaya inoti kweta ngobani nyuwe yekubhulawayo vaenda kudare reconstitutional court kunorwisa kuti bili reconstitutional bill number 1 risavhoterwa musinete. Yave nguva yenyu vachereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga. Ngatiendei kuna Marvelous Mhlanganya uye tinzwe zvaativigira nhasi.
Yekuti tikupakurirei zviri kutaurwa nevatsigiri vedu vepa Facebook page yedu yeVOA Shona pachirongwa chedu cheLet's Talk. Ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington nemusi wechipiri china nechishanu. Tichatanga nekunzwa kubva kuna paDomingos Manise vari kumaputo pari zvino asi vakatiza kubva kunzvimbo yeCabo Delgado kuMozambique uko kune hondo pari zvino.
Kakati kwenyu
kuri raiti. Saka makazofamba sei?
Aiwa izvozvo ndiri kumusha.
Makafamba zvakanaka?
Aiwa ndakafamba zvakanaka shuwa.
Ko vamwe hama dzenyu dzimwe dziye dzanga dzasara uku kune hondo dzakazoita sei?
Dzese dzakakwanisa kubva uku kune hondo dzimwe dzacho dziri kupemba kupemba kuri raiti because ndokukapitari siti yeprovinsi yeCabo Delgado. Saka izvozvo haazvinhu zviri nani kubva musuya.
Ko vairai vamaitaura kuti vekubudiriro makazombonzwa kubva kwavari?
Andisati because phone number dzavo hadzisi kushanda kusvika izvezvi. Handizivi kuti chii chakaitika kwavari.
Kune vamwe vanenge vari kutsvaga hama dzavo mukati chii kwavari?
Tinogona kutaura kuti pari zvino vaya vasati vakwanisa kudzoona hama dzacho hazvofoti pamwe njodzi dzati dzakashaya chii because ka vanenge vari vapenyu phone number dzavo dzakushanda asi vasiri vapenyu namba dzavo hadzichashandi. Saka kana munhu asina kurasa fone anogona kukumbira kuti mumwe wake kaufona because network iripo pari zvino. Saka iripo network kudaro hatichazivi kuti munhu arushaya hama chaizvo ka haazofoti hama yacho ndiyo yakaipa chaizvo. Kakasiwa zvakawandisa sitereki.
Imi makationa vamwe here vakaurayiwa?
Chikwadi chakanaka handina kukwanisa kuona because ini ndakakwanisa kutiza. Saka nguva zvakatanga ini ndakaita sendakatiza hangu. Saka munhu chaichaizvo kuona munhu akafa hautombozvimiriri uona kuti uyu akafa uyu akamira sei. Tione munhu wako kuti haasi kuuya ndongo uri kufunga kuti ha uyu ashayika.
Ndinonzi maiya Miriam Sonza ndinogara kwachihota. Kwachihota kunoku nenyaya yekovhidhi tanga takagara zvedu tisina chatiri kuita nenyaya yekuti kovhidhi yanga yanetsa. Vazhinji vari kungorwara vachikosora. Sesu madzimai tanga tine dambudziko chairo rekuti vana vanonetsana veironga mudzimba umo. Zvakawanda kovhidhi yakativharira pasina kwatinoripota kuti toita sei nenyaya yeizhonga mudzimba imomo nokuti tanga takavharirwa. Saka semadzimai tinongokumbira kuzveshuwa kuti dai manga matiitirawo zvakanaka kutichengetedza nekutitumirawo zvinotinetsa. kuchera, namu chayo yeye kujiga, namu chayo yeye mali, niku dako kutukuno kuzimbabu, kutoneta tripa no pachuota, no patiri.
Ichizima bila sumakani kuhuni watiri mwusu pachuomba shukuru, sini kukundi sumoyo. Eishi, tukuda kuchiri mwande, sili kika kukatipenye kaya mwusa piki, sili waka uma, ukufuka kuti, ifiri, ukufuka kuti mwufu. Yesu tinika nukuti maparari ya kita wano mwusa piki nizia upazwa nayo. Aika musiki kuna wano wa shiki kuparazwa nizia. Sipu msikisa kana kutuli kusita uwa msini zinu waza. Nika na imai waka basa nukuti pasipenika. Panyika papinda mandu, panyika papinda kufirimba. Taka kasi kuna kuna tiku yopo kuna etiopia. Wano wa shifirimba na sumu msini una kukari na kauna mpuka rame kana mpandu kwa na aukaita.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita Shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu atina kwatakarerekera vatereri tinoziva kuti munoda kutumira maaudio enyu kuno semazuva ose tichakuzivisai kana zvose zvagadziriswa.
Kwazwai vatereri veStudio 7 ini ndini Michael Hove ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na 8 PM. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yechirongwa chekubaya vanhu nhomba inodzivirira kupararira kwecovid-19 munyika. Tiri kutarisawo nyaya yekuvandudzwa kwebumbiro remutemo kana kuti Constitutional Amendment Bill number 2 iro rinobatawo nyaya dzekusimudzirwa kwevechidiki nevanhukadzi munyika. Mure Zimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa Manirano, mwineni, Maikove.
Uchikamu chino, chinotarisa shirikitika mu Amerika. Kuswera mangwana, musuwe China, mutungamiri we Amerika wa Joe Biden, vano shitazana remazuwa kubasa wakave mutungamiri we nyika. Vachitora chigaro ichi va Biden vakavimbisa kuita zvinhu zvizhinji mazuva zana ekutonga kwavo asati apera. Mangwana chitatu va Biden vachataura mberi kweparamende dzose mbiri pamusoro pemamiriro akaita zvinhu. Va Biden vakakwanisa kuita zvimwe zvezvinhu zvavakavimbisa vasati vave mutungamiri wenyika. Zvimwe zvavakavimbisa zvakaita sekubatsira vanhu nemari kuti zvivaitire nyore apo COVID-19 yakange ichinetsa zvikuru. Izvi va Biden vakakwanisa kuzviita. Muna zvita vakavimbisawo kuti vachakwanisa kuti vanhu vanoita mamiriyoni zana vabaiwe nhomba yeCOVID-19 vasati vapedza zana remazuva vachitonga. Izvi va Biden vakazvikwanisa vakawedzerazve vachiti vanhu mamiriyoni mazana maviri vachabayiwa nhomba iyi mukati memazuva zana eutongi hwavo. Izvi vakazvikwanisa zvekare. Va Biden vakavimbisa kuti vachashanda neparamende kuti zvikoro zvizhinji muAmerica zvivhurwe vasati vaita mazuva zana vachitonga. Izvi vakatadza kuzviita sezvo zvikoro makumi mana nematanhatu kubva muzana 46% zviri izvo zvega zvakazarurwa kusvika pari zvino. VaBiden vakavimbisawo kuti America ichadzokera mumisangano yepasi pose akaita seWorld Health Organization nemamwe pamwe chete nekuremekedza zvibvumirano pakati peAmerica nedzimwe nyika. Apa zvimwe vakakwanisa kuita asi izvi zvichiri kuitika naizvozvo hatizivi maperero azvichaita. VaBiden vakavimbisawo kuti pavanotanga kutonga vachaumba commission inoona mashandiro emapurisa nechinangwa chekuti mapurisa aite basa ravo zvakanaka. Izvi havasati vazviita. Ticharamba takatarisa zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance Vanelson Chamisa vanokumbira ruregerero kubva kuvanhu pamusoro penzira inoshandiswa nebato ravo mukusarudza vamiriri vavo. Hurumende yakwedza mari dzinobhadharwa nevagari nezvikamu zvinoda kusvika zviuru zvitatu kubva muzana. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.